mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 kubvumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mapurisa tazoshama vachititumira isusu prohibition order. Isusu tangita ita zvose zvinodikanwa nemutemo maintenance of Peace and Order Act inotaura kuti isusu tofanira kunotifaya mapurisa kana takuita musangano zvose magwete edu nevanoorganiza vose vakaita zvinodikanwa pamutemo asi tazoshamiswa sitakunzi musangano wedu hausi kufanira kuenda mberi.
Mapurisa anorambidza bato reCitizens Coalition for Change kuita musangano waro weManicaland Provincial Council wanga uchifanirwa kuitwa muguta reMutare nhasi.
Delete kuti kuti mimi ma 30 tons atakara chibudzo kubva kuma 1990s kuti pagoridhe kuproducer 27 to 35 tons. Goridhe iroro riripi? Unokwanisa kuona kuti munochengura regoridhe macho hamuna chii.
Kambani inochera goridhe yeRio Zimbabwe inoti yave kuwedzera uwandu hwegoridhe yainochera pagore nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Kuverengwa kwevanhu munyika kwakatanga nezuro asi vanoverenga vachigununguna kuti havana zvikwanisiro zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa akarambidza musangano webato reCitizens Coalition for Change waifanirwa kutora nzvimbo nhasi chishanu muguta reMutare. Mutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti mushure mokutevedzera zvose zvinofanirwa kuitwa pasi pomutemo kusanganisa kuzivisa mapurisa nzvimbo nenguva yemusangano, bato ravo ranga richifanirwa kuita musangano waro weManicaland Provincial Council nhasi asi mapurisa akarambidza musangano uyu nezuro. Muzvare Mahere vati izvi zvinoratidza kuti ZANU-PF inotya kufarirwa nevanhu kuri kuitwa bato reCitizens Coalition for Change.
CCC yakaronga musangano uri kufanirwa kuenda mberi musi wa22 April kuSakuva Hall Mutare muManicaland Province. Sezvatinoziva tose President Nelson Chamisa vari kutenderera maprovince ose vachinzwa kune vanhu kuti vanhu vari kuda kuti musangano wavo ufambe sei mushure mekukunda kwatakaita mumabielections emusi wa26 March. Takataura isusu pakutanga kuti pane zvose zvatichaita tichaisa vanhu pamberi, zvido zvevanhu pamberi, tichanzwa kune vanhu tisati tataura zvose zveutungamiri nekufamba kwose kuchaita musangano wavo. Saka ndoo zvaifanirwa kukurukurwa kana zviri kufanirwa kukurukurwa kumusangano uyu.
Saka chii chaitika Advocate Maere?
Mapurisa tazoshama vachititumira isusu prohibition order. Isusu tangita ita zvose zvinodikanwa nemutemo maintenance of Peace and Order Act inotaura kuti isusu tofanira kunotifaya mapurisa kana takuita musangano zvose magwete edu nevanoorganiza vose vakaita zvinodikanwa pamutemo asi tazoshamiswa sitakunzi musangano wedu hausi kufanira kuenda mberi.
Musangano wenyu uyu warambidzirwei? Zvikonzero zvapiwa nemapurisa ndezvipi?
Chinotishamisa ndechekuti mapurisa Hana kutaura chikonzero chekuti sei varambidza msangano wedu.
Imimi se Citizens Coalition for Change muchaite pamusoro penyaya iyi yokuramba muchirambidzwa kuita misangano nevatsigiri venyu.
Isu chatinoziya ndechekuti constitution inotitendera kuti tiungane tironge zvinhu zvemusangano. Section 67 inonyatsa kutaura zvakatsetseka kuti zvinofamba sei. Saka isusu tichafambirana nemutemo nyaya yacho iri kumagweta edu ndoachazotiudza kuti tiri kufamba sei.
Zviri kuramba zvichiitwa nemapurisa izvi zvinokuratidzei advocate Maere?
Chazvinoratidza ndechekuti ZANU-PF iri kutya nekukunda kwatakaita. Haisi kuda kuti tisangane nekuti vanotoziya kuti CCC nevanhu veshanduko, vanhu veyellow vatinira nyika yose. Saka vari kushandisa mapurisa, vari kushandisa zvose zvavanokwanisa kuedza kuti vatimise. Asi vanhu havamisike. Isusu tichaona kuti tinofambisa sei mashoko edu nekuendera mberi.
Avo vange vari mutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Maere vari paRunhare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, mibvunzo yatatumira kune vanofambisa mashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi yange isati yapindurwa. Kambani yeRio Zimbabwe inozivikanwa zvikuru nekuchera goridhe yazivisa kuti inoda kuwedzera uwandu hwegoridhe hwainochera pagore muZimbabwe nezvikamu zvinopfuura makumi mashanu kubva muzana. Svondo rapera, Rio Zimbabwe inonzi yakaparura mugodhi mutsva kuChegutu kwavakakokawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa semunyarikani muchiitiko ichi. Zvinonzi kuvaka mugodhi uyu, Rio Zimbabwe yakashandisa mari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora ekuAmerica. Nezuro, Rio Zimbabwe yakaparura muchina mitsva kuMarowa Diamonds uko kwavanonzi vachagona kuchera goridhe yakapetwa kaviri kubva pagoridhe yavange vachichera. Imwe migodhi yeRio Zimbabwe inosanganisira Marowa Mine, Renko Mine, Cam and Motor Mine uye Chakari. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwe maonero avo.
Mari iri kutaurwa ye 35 million inonetsa kuti tikwanise kunyatsa kuti zvechokwadi ndo mari yakashanda. Vamwe manewspaper vari kuti pakashanda 17 million avo vanobva vati 35 million veHerald. Saka kazhinji kacho makambanis ndo zvavanoita kana vachinge vaunza plant vanoyatinoti inflation, vanowedzera mari, they inflate mafigures. Chikonzero vachiinflata mafigures ndechekuti vanenge vachida kuzobvisirwa mari dzetax vachiti takatenga mushini zvaka kosta 35 million. Saka vanenge vachida kuti hurumende kana ichinge yakuzoda mari dzetax vanazimura vanenge vakutangira kuti minus 35 million yakashandiswa kudevelopa plant. Saka chitsotsi chinoitwa nemakambani ari mining akawanda, they do that. Panenge pakuda kuti hurumende yacho iite ongororo yekuti 35 million iyoyo yakashanda sei.
Kune here vari kushandisawo nhau dzemigodhi idzi kutsvaga mavhoti imo mumatunhu azere migodhi aya?
Panhau yekuti zvinogona kunga zvine zvematongerwo enyika, ndinofunga kuti igaroziva kuti kana taakupinda mumaelections mapoliticians vanenge vachitsvagawo rutsigiro uye nekuda kuratidzawo kuti ichi ndo chandakaita. Saka muri kuona macommissioning anowanda kuti panyorwe kunzi paitwa zvakati, paitwa nezvakati. Asi hatifaniri kuti tisagamuchiri maprojects anodevelopa nyika nekuti aitwa panguva yemaelections. Saka if it's a good thing kuekonomi yenyika, kana chikaitwa panguva yesarudzo tinofanira kuti tigamuchire kuti this is a step in the right direction. Asi dambudziko hombe panyaya yegoridhe muZimbabwe ndeyekuti nyika yedu haina strategy. Goridhe tinaro rakawanda zvikuru. Asi kana mukaenda iko zvino kufidelity kuti muti imimi ma 30 tons atagara chimbodzwa kubva kuma 1990s kuti pagore tirikuproducer 27 to 35 tons. Goridhe iroro riripi? Unokwanisa kuona kuti munochinu mudura regoridhe macho hamuna chinu.
Uva maguu rinogonzi mudura marakaiswa harimo rakaendepi, rakamira makumbo here goridhe?
Tirikuona kuti goridhe redu zhinji racho riri kuendeswa kunyika dzakaita sana UAE nevakuru vakuru vehurumende. Havasiri makurukoza magweja vanobuditsa goridhe, vanhu vane mapasipoti, vanhu vanokwanisa kubhururuka, vanhu vanokwanisa kumanipulata masystems epaairport, vanhu vane diplomatic immunity yekuti kana vachifamba havasechwi, ndo vanhu vari kubuditsa maminerals. Saka iko zvino izvi makatarisa nekuda kwehondo iri pakati perussia neukraine.
Hondo yekuukraine nerussia inei negoridhe rekuZimbabwe?
Gold raakudzoka zvekare kuti yaakomoditi yaakushandiswa kusimbisa ndarama kana kuti mari yenyika. Saka Zimbabwe iri kufanira kuti iite strategy yekuti nekuda kwezvaakuitika in the world economy kuti dzimwe nyika dzaakukoshesa kana kusimbisa currency yavo vachishandisa mareserves avo egold. Ko isusu mareserves edu akamira sei?
Ndikubatei muromo muri ipapo vamagura, muri kuti goridhe riri mumareserves enyika iri ndo riripi?
Tingaite sei kuti goridhe iroro rinenge richicherwa kuna ana Rio Zim riregere kungobva from mine to market, asi rive goridhe rinopinda mudura reserve bank of Zimbabwe yatinoti fidelity printers and refiners? Ndofunga ndo vamunangagwa pavanoda kuti vabatsirwe ipapo kuti handi rese goridhe riri kucherwa rinofanira kutengeswa. Tinofanira kuva nedura rakazara goridhe rinoratidza kuti ndisu tiri kuchera goridhe, kwete kuti nyika ine goridhe rakawandisa mudura iBritain isina kana 91 year gold. Isu acho tikuchera pese pese, dura redu harina chinhu. Saka ndofunga ipapo ndoparada kuti hurumende igadzirise, nekuti hazvishamisi kuti after 5 to 10 years the US dollar, petrol dollar richasendekwa, vanhu votanga kusimbisa makarenzi avo vachishandisa the gold standard. Zvinenge zvaakubvunzwa kunzi munei mudura renyu regoridhe?
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vari parunhare kwamutare naEvans Zininga weStudio 7. Kwevanhu muZimbabwe kwakatanga nezuro, asi vanoverenga vari kugunun'una kuti havana zvikwanisiro zvakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Statistical Agents vataguma mahonde vati kuverengwa kwevanhu kwakakosha kuti hurumende izive huwandu hwevanhu vari munyika apo vanenge vachiita urongwa hwebudiriro.
You need to know the age categories in the country so that you plan accordingly for various social service delivery, like provision of education, health, and so on. So it is very important that policy be informed by statistics.
Zvatinoda zvinofanirwa kuitwa nekuti tinoziva kuti tine vanhu vakawanda sei. Tinofanirwa kuziva mazera avo neuwandu kuti tikwanise kuronga zvirongwa zvese kubatsira vanhu zvakadai senyaya yedzidzo neutano. Nekudaro zvakakosha kuti zviga zvehurumende zviitwe zvichienderana kuti vanhu vakawanda sei.
Vamahonde vakurudzira veruzhinji kuti vagashire vari kufamba vachiverenga vanhu ava. Vachitaurawo neStudio 7, Nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bosi Bunu vatsinhirawo izvi vakatiwo kuverengwa kwevanhu kunobatsirawo pakuzoganurwa kwematunhu panguva yesarudzo apo panenge poziikanwa huwandu hwevanhu vari. vari munzvimbo.
Tichitarisa kuti pachapera kuverengwa kwevanhu kuyatingati census muchirungu. Pane kumwe kuita kunonzi delimitation kana kudamburwa kwemaboundaries miganhu yemaconstituencies ichazenge ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission, boka rinoona nezvitsarudzo muZimbabwe. Kunoita kuti vagare zvekare vachiziva huwandu hwevanhu vari munzvimbo dzakasiyana siyana, zvisingangotarisa chete vanhu vavainavo mugwaro ravo revavhoti ratingati vhota soda. Saka zvinovauratidza izvo kuti vanhu vane makore anogona kurautsira anotarisirwa pamutemo wekunge vachivhota vangangodaro vari vangani. Saka zvinoreva kuti basa ravo rinenge raakuchizonge richitarisa information iri kubva kwavari kune gwaro ravo revavhoti neripoti iri kubva zvekare kune vecensus vezimstates pavanenge vapedza kuita census yavo. Saka kureva kuti information ichange ichifanira kunge ichishanda pamwe chete kutarisa kuti vanhu vakawanda sei, vanogara kupi, vanorarama zvakaita sei.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzebudiriro dzematunhu vajoi mabhenge.
Naizvozvo kuramba vanhu vachiverengwa zvinoita kuti urongwa hwebudiriro yenyika hunge huchiitwa zviri nani. Kureva kuti iko zvinogona kuti zvakatariswa mudistrict rega rega, amadistrict agara achitozikanwa kaya, mudistrict rega rega unopanogona kuonekwa kuti pawedzera vanhu kuda nezvikamu gumi kubva muzana 10%. Zvinogona kureva izvo kuti zvipatara zviri munzvimbo iyoyo zvave zvishoma, saka panogona kubatsirwa kunzi pachinzi paitwe zvimwe, paiswe zvimwe zvipatara.
Mumwe mugari weMuharare muzvare Pamela Chisi vatiwo kuverengwa kwevanhu uku kwakashambadziwa, asi vamwe vari kuverenga vanhu ava vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti vakavimbiswa kubhadharwa nemari yemuno munyika, asi havana kudura kuti mari pazuva. Vatiwo havana kupiwa mapepa anoratidza kuti vaverengi kana kuti identity documents, asi dzimwe hembe dzavo dzakanyorwa. Chirongwa chekuverenga vanhu ichi chiri kutarisirwa kupera musi wa 30 kubvumbi. Chirongwa ichi chiri kuitawo mutauro mushure mekunge hurumende yapawo basa rekuverenga vanhu mauto vasori mapurisa nevechidiki vebato reZANU-PF. Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaMangaliso Dlovu vakatenda kuti painge paine vekudzivirirwa kwenyika pavakataura nevatori venhau, asi vakati vanoendeswa kunzvimbo dzemauto nemapurisa dzisingakwanise kusvikwa neruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday vatori venhau vanoshora nengo yeMDC Alliance muparamende vapita moyo mushure mekutaura kwavo kuti Patriotic Bill pamwe chete nemitemo yakaoma yekutapa nhau zvinofanirwa kuvepo kuti vatori venhau vaite basa nemazvo. Vamoyo avo vari sachigaro weParliamentary Portfolio Committee on Information Communication Technology vanoti nyika zhinji dzine mitemo yakadzikirwa vatapi venhau senzira yokudzivirira mabasa evatapi venhau vasingakudzi nyika yavo. MuNewsday makare mutauriri weParamende vaJacob Mgenda vanoti nengo dzeParamende dzinofanirwa kutarisisa nyaya yokuchengetedzwa kwenyika kana kuti national security senzira yokudzivirira vakuru mumauto nemapurisa kuti vasashandisa zvigaro zvavo nenzira isiri pamutemo. Kuroniko rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinga basa umwe komishina weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaFrank Muchengwa vachivapomera mhosva yekuita zvisina kufanira. Financial Gazette rinoti kana tichienzanisa negore ra2020 mugore ra2021 zvigadzirwa zvakatengeswa neZimbabwe kunyika yeUnited Arab Emirates zvakakwira nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana kana kuti 94% kusvika pabhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana manomwe ane zviuru mazana matatu nemuraudzo US$1.73 billion. Mm-hmm. yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Panaro pano pa South Africa ku Eastern Cape ku Queenstown anetwa hila lichitauro ndokutaura pamusoro vevanhu veZimbabwe kuti ndavapepukewo varidazopepuka rini makusapfeka here makusapfeka na hembe here ndopamuzoona kuti anyika izvi zvaparara makusakwira motokari makufamba nengoro makabopa mombe mutaun mo ndopamunazoona here kuti nyika yaparara vana vana munangarwa hapana chinonzi zvinofambapa. Vanhu veZimbabwe ndinokumbirisawo pepukaiwo onaiwo unofunga pane chinhu chichabuda here makore esati abvira kurarama tirimo muZimbabwe tichingoti ZANU PF pamberi neZANU PF pamberi neZANU PF tsvangirai achatengesa nyika achangirai achatengesa nyika upi hakuna kunonzi kutengesa nyika kana kuita sei vanhu veZANU PF pepukaiwo takuda zvinhu zvinonzi shanduko rekuti tikwanisowo kusenza tiri munyika meduwo tichibvawo mumasouth africa matiri kupiswa matiri kuita sei. Zvinokufadzai muchiona tichiurayiwa muno muSouth Africa. Zvinokufadzai kuona tichitemwa tichipiswa tichiitwa sei. Hausi kuda kwedu kugara muno muSouth Africa. Totodawo kugara mupi? Iko kumusha iko kuZimbabwe. Saka tinokumbirisawo vabereki vedu, tinokumbirisawo maovheti nemadzisabhu nemadzishe nemasoja ese tinokumbirisawo kunyanya masoja tinokumbirisawo tisiyei tichuze zvatinoda. Siyei tichuze zvatinoda. Tinoda isusu vanhu. Macitizen kunzi munzi masoja imimi ndisu vanhu tinochuza zvatinoda hurumende kuti mupee ndisu vanhu tinochuza zvatinoda nemi ana chifi kunzi unzi chifi kutungamira vanhu mudunhu kunzi chifi kutungamira vanhu vari mudunhu imomo hauna unzi ita zvematongerwo enyika kana kunzi unzi ani hausi chifi wamunangarwa uri chifi wevanhu unofanira kunzwa zvinoda vanhu zvichemo zvinoda vanhu.
Kwazwai kwazwai vatereri vashamarari weStudio 7 ndichibva kwa kuZimbabwe ndiri pano paPretoria muSouth Africa. Ndazva rumor inini sekuti vanhu vari kuerenga for census vari kuerenga vachigunun'una nenhau yekuti zvavakavimbiswa hazvina havana kuzviwana uye havana zvikwanisiro zvinoenderana nebasa ravo. Amuone here sekuti zvichakonzera the moment munhu yaanoshanda achigunun'una zvipare mukana wevhere hayo kuti job perfection inenge iri low. But I wonder nevanhu veZANU PF vanotadza nekusponza zvinhu zvine chekuita navo. Hai ameno maonero angu ndatenda vashamara.
Hachina kwidza mutengo kazhinji chikatakatarisa muZimbabwe. Vanhu vanenge vachingotenderera chekwadi nekuti vamwe vacho mapoliticien. Chinokwidza mutengo muZimbabwe chacho yacho haisiri nyaya yose kuzvinokondributa zvemusikamutema uye zvekuti mutemo hakuna mutemo chavo chavo unodzikanisa mapurize hongu asi nyaya inongova kuti ngoti ZANU ngaingobva pachigaro nemazvona kana ikangobva zvinhu zvose zvitotaura zvinogonaka vanhu vangogunyika ngokwamba vangobatika vachigambo tiri vatongi tiva tongotonga tiva kusvikatafu ndivo vari kunzira zvizvi vakangobvayo zvatope ZANU PF ngaingobva pachigaro.
Makadi ko muStudio 7 umo muri seko matima nenyika iwa ndai tanovhota wakomana ngativhotei nyika tanzwa nekurohwa muno hondo yekunge muri munyika dzevamwe yakaipa yamane shamwari munyika umo ngatibvisei garwe pachigaro garwe chaiye ngabve garwe pachigaro tanzwa nenhamo nekutiza muno.
Ini ndinorwadziwa too much nezviri kutaurwa nevanhu veZANU. Vanhu veZANU ava vari kuita kunge vakavharirwa apa kuti vatonge nyika iyi kusvika mwari auya. Ameno, vari kuita kunge ZANU kunge Zimbabwe itakishop yavo yavanorana mabiro avari kuita isu vamwe takazvarirwa maproblems eikonomi nanhasi totosafa tokugara munyika dzisiri dzedu tichitya nenyaya yekuti iwo havasida kusiyana nezvavari kuita kana kutosiya kutonga kwacho kozi kana munhu akundikana anofanira kutosiya kuti aiwa ndakundikanawo vambotrayawo pamwe vane maideas mamwe ari nano saa zviri kunetsa nokuti tiushavo tichaita sei kozi ivo vari kugutawo vari kurwira kuguta kwavo chete asi pakubatsira vanhu vari kutadza kubatsira vanhu nyika iyaya inyika yanga yakasimba chaizvo chaizvo nokuti kunyika kwatinogara kuno kwanototaura kuti nyika yanga yakanaka but kuona zvairi sazvoreva kuti ivo vatadziri ngavabvume kuti vatadzira kuvatadza kurana nyika yavasiyire vamwe bcause tiri kusafa chero tikadzokera kumusha kwacho tinoitii
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Musangano weUnited Nations General Assembly wakavhota uchimbomisa Russia kuve nhengo yeUN Human Rights Council kepiri nyika ipi zvayo ichivhoterwa kuti ibude muUnited Nations Human Rights Commission uye kekutanga nhengo yekomiti inoona nezvekuchengetedzeka yeSecurity Council ichimbomiswa. Chisungo chakabuda mushure mekuvhota 93-24 nenyika 54 kana kuti 54 dzisina kuvhota chakaratidza kushushikana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi muUkraine zvikuru mashoko ekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekutyorwa kwemitemo yepasi rose yakanangana nekuwanisa rubatsiro vanotambura kuri kuitwa nemubatanidzwa weRussia kana kuti Russian Federation kusanganisira kumbunyikidzwa pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Urongwa hwekumbomisa Russia kubva muUnited Nations Human Rights Council hwakatungamirwa neUkraine nedzimwe nyika dzainodyidzana nadzo dzinobva mudunhu rose repasi rino kusanganisira America zvichitevera kubuda kwemifananidzo yaityisa yekushungurudzwa nekupondwa kwevanhuwo zvavo muBucha nemamwe maguta ari pedyo neKiev zvichitevera kubuda kwemauto eRussia munzvimbo iyi. Zvichitevera kubudirira kwevhoti iyi mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vakati nhasi vanhu vepasi rose vatora danho rimwe chete rekunanga mugwara rakanaka tawirirana kuti mutyori wekodzero dzevanhu haazombofi akabvumidzwa kubata chigaro cheutungamiri munyaya dzekodzero dzevanhu kuUnited Nations. Ngatirambei tichiona kuti Russia ndiyo ine chekuita nehondo yayakatanga isina kudenwa. America yakambotarisa udzamu hwemhosva dzehondo dzakaparwa nemauto ava Vladimir Putin muUkraine uye America iri kushanda nemadzisawira ayo kutsigira kuzama kuri kuitwa nekomiti yeHuman Rights Council iri kuongorora chiitiko ichi kana kuti Human Rights Council's Commission of Inquiry kuburitsa umbowo hwekubata nahwo vakapara mhosva dzehondo. Vachipembedza vhoti yedare reGeneral Assembly yekumbomisa Russia kuve nhengo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati mhosva yagadziriswa. Vakanyora mugwaro vachiti umhondi hwaonekwa nepasi rose hunoratidza kuve humwe umbowo hwemhosva dzehondo hunoshanda kuratidza kuti Russia haina nzvimbo musangano rine chinangwa chikuru chekuendesa mberi kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota vaBlinken vakapika kuti nekuvhotera kuti Russia imbomiswa kuve nhengo pasi rose riri kutumira rimwe danho rekuti Russia inofanirwa kumisa nekukasika zvisina nhongwa hondo yairi kuita muUkraine yotevera zvisungo zviri mugwara reUN Charter. Vanhu vepasi rose vacharamba vachipomera Russia mhosva uye America icharamba yakamira nevanhu vemuUkraine apo vari kurwira masimba avo utongo hwejekerere nerusununguko. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Tinotenda Jonga Kandemiri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza Citizens Coalition for Change kuita musangano waro weManicaland Provincial Council wanga uchifanirwa kuitwa muguta reMutare nhasi. Kambani inochera goridhe yeRio Zimbabwe inoti yave kuwedzera uwandu hwegoridhe yainochera pagore nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Kuverengwa kwevanhu munyika kwakatanga nezuro asi vanoverenga vachigunun'una kuti havana zvikwanisiro zvakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare maneru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.